Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wesvondo gumi guru 29/2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zviuru zvevanhu muGaza zvakapaza matura anochengeterwa chikafu nezvimwe zvakakosha nezviro usiku vachitsvaga kuzvibatsira.
The party is raring to go. We came up with a number of resolutions, and these resolutions shall be released in a few days by the Secretary for Legal Affairs, Comrade Jacob Mbenga.
Musangano we National People's Conference wechimakumi maviri we ZANU PF uchangobva kupera, wakatara danho rekugadzirisa kutyidzana kweZimbabwe neEuropean Union.
Zvinongove zviroto zvinotoratidza kuti vatungamiriri venyika ino nezano PF vari kurarama munyika yavo hamene kuti kupi kwakasiyana nesu vamwe vese.
Asi nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzinoti izvi zviroto, hapana chinobuda. South Africa yosimudza mukombe weWorld Cup 2023 uye tichakupaiwo zvabuda mumitambo yenhabvu nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zviuru zvevanhu muGaza zvakapaza matura anochengeterwa chikafu nezvimwe zvakakosha nezuro usiku vachitora hupfu uye zvimwe zvekuzvibatsira nazvo. Sangano reUnited Nations royambira richiti ichi chiratidzo chinoshungurudza chekuti hurumende yave kutanga kuparara. Mushure mekuvharwa kwemavhiki matatu kwezvinhu zvakakosha semagetsi, chikafu nemafuta, izvi zviri kuuya panguva imwe cheteyo mutungamiri weIsrael vaBenjamin Netanyahu vataura kuti kupinda kwemauto avo epasi muGaza kungori kutanga, vachaenderera mberi nehondo. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora nezvematongerwo enyika vachiita zvidzidzo zvavo zvepamusoro zvePhD kuHoward University vaKelvin Manduna kuti tinzwe maonero avo.
Hondo yatiri kuona iyi yemasiji hachisi chinhu chinowani. Zvemasiji zvakagara zviriko kubvira kare kwehondo. Mukafunga nguva yevanhu vaive mumacastle avo, iyo Jerusalemu yacho ana Constantinople, kwaigara kuchiitwa masiji. Purpose yesiji inenge iri mumilitary strategy, kudimbura masupply lines ari kusupplya nzvimbo, especially chikafu nemvura, kusvikira vagari vemo vasarenda vabuda. Saka hachisi chinhu chinyowani.
Mungaitsanangura muchiti kudii hondo iyi titarisei kare nemurwirwe waveko nhasi?
Chatingati chinyowani kuona muchidzimirana magetsi, intaneti, zvinhu zvinokanganisa not only vagari vemo but ability yemedia, for example, kuti ive ichituma mareports nemaarticles nekupro protector through reporting yavanenge vachiita macivilians arimo. Saka hatichakwanisi kuziva kuti in real time kuti chii chiri kunyatsoitika muPalestine muya.
Tinonzwa kuti vanhu vave kupaza matura echikafu nemishonga yekuzvipatara, yave kunanga kupi hondo iyi?
Kuluta kuri kuitwa mawarehouse uku nevanhu is a sign of desperation yavapo, sevanhu vanorely for a long time anyway rely on aid inobva kuUnited Nations on chikafu chaka import kwasizvo area yacho yeGaza area diki and ne region yacho haisi favorable kazhinji kune agriculture saka vanhu vano rely on imported things and chinhu zvinobva kunze saka kuvharirwa kwavanenge vakaitwa maborda and so on zvinhu zvakakoza desperation yekushayikwa kwemvura yekushayikwa kwechikafu kushayikwa kwemagetsi and you can imagine such a high population they become desperate votanga kuluta
chodiwa ndechipi kuti zvinhu zvigadzikane munyika iyi
pari kudikanwa ceasefire kuti chikafu chikwanise kupinda zviri consistent vanhu vasakanganisike macivilians vagare pasi vari kunetsana vari kushungurudzana veHamas neva veIsrael and find a peaceful solution to this
Vanongorora nezvematongerwo enyika vachiita zvidzidzo zvavo zvepamusoro zvePhD kuHoward University vaKelvin Manduna vange vari parunare muno muWashington DC neStudio 7. Musangano weNational People's Conference wechimakumi maviri weZANU-PF uchangobva kupera wakatara danho rekusimudzira kudyidzana kweZimbabwe neEuropean Union EU uye kubatsira hurumende nechirongwa chekugadzirisa kubhadharwa kwezvikwereti munyori anoona nezvemutemo mubato iri advocate Jacob Mudenda vari kutarisirwa kuburitsa zvisungo zvese zvakabuda mumusangano uyu Ngatinzwei mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muZANU-PF vafarai marapira vachitsanangura
Yes, indeed. The ZANU-PF conference came to an end yesterday. It was successful. It was jubilant. And the party is raring to go.
Icho kwadi musangano wedu weZANU-PF wakapera nezuro kugwero zvakanaka chaizvo. Takabuda nezvisungo zvinechitsama izvo zvamuchazoziviswa nemunyore mukuru wezvemitemo mubato redu vaJacob Mudenda. Chandidoda kusimbisa pane zvamabvunza. Ndechekuti kune budiriro zhinji ichabuda kuseri kwemusangano uyu nezvinanga zvebato redu zvevision 2030. Ndokukurudzirai kuramba muchishanda nesimba kusvika tabudirira.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muZANU-PF vafarai marapira. Mumashoko avo havatumira kuno kuStudio 7 vari kuHarare. Tabatawo nyanzvi yezvematongerwo enyika nebudiriro vatendai Ruben Mbofana vanoshanda nesangano reNetwork for Social Justice kuti tinzwewo maonero avo.
Maita enyu vazininga. Izvi zvakabuda kuconference yeZANU-PF yakaitwa kugweru yekuti vari ZANU-PF kana kuti hurumende yeZANU-PF iri kuda kutanga kuti vataurirane kuti vadyidzane zvakanaka neEuropean Union maroto. Zvinongove zviroto zvinotoragidza kuti vatungamiriri venyika ino neZANU-PF vari kurarama munyika yavo hamene kuti kupi kwakasiyana nesu vamwe vese
sei muchidaro vaambofana
tinofanira kuziva kuti European Union zvakangofananawo neUnited States nana Great Britain vane zvinhu zvavanoti izvi zvavakatara kuti ndo zvavanoda kuona pane hukama hupi nehupi kana imo muEuropean Union chaimo chaimo vanotove nemutemo yavo nezviga zvavakaisa pasi zvekuti kuti vadyidzane zvakanaka imo muEuropean Union zvinhu kutonga kwejekerere sarudzo dziri pachena nezveupfumi kuremekedza kodzero dzevanhu zvinhu zvavanokoshesa havatobotambi-tambi nazvo
Ngatitarisaiwo hukama huripo izvozvi pakati peEuropean Union neZimbabwe. Munoona kutaurirana uku kuchibudirira here?
Iye zvino tinoona sarudzo dzakaitwa muna Augustids. European Union yakatobuda pachena kuti sarudzo idzi dzaingove mahumbwe, matakanyanya, mbodza zvayo. Kune zvakawanda zvakadomwa zvatakaonawo kana isu nemeso edu zvakaona kuone Sadaki neAfrica Union neCommonwealth vese vakaona kuti sarudzo dzakaitwa muZimbabwe dzanga dzisiri pachena kwaimbonikidzwa kodzero dzevanhu dzakabirirwa zvimwe zvinonyadzisa saka European Union haitombofi hapana kutaurirana kunobodiwa apa hapana vanotaurirana neEuropean Union chii
saka imi chamunoti ndo chinodiwa kuti ushamwari hweEuropean Union neZimbabwe hungabatanidzika huendeke chii
chinongodiwa neEuropean Union ndechekuti itai sarudzo dzakachena Remekedzai kodzero dzevanhu. Itai kuti upfumi hwenyu huende kune munhu wese agare zvakanaka, kwete kuti upfumi hunodyiwa nevanhu vashoma. Varuzhinji rweZimbabwe richitambura vakaita izvozvo chete pasina kumbotaurirana, pasina kumbogara pasi. Vanotoona kuti ukama neEuropean Union unongonaka wega, unongogadzirika wega. Saka apa kwakutotamba nepfungwa dzevanhu kuti tuda kunogara pasi neEuropean Union. EUropean Union ichangoti muda kutaura nesu chii, munozviziva zvatiri kuda kuti mugadzirise munyika menyu kuti tidyidzane zvakanaka. Hapana chekutaurirana apa. Saka chandinongotaura apa ndechekuti zvakabuda kukongresi yeZANU-PF izvi ndezvemugotsi matsuro, ndezvekutongorwarawo zvazvo.
Nyanzvi yezvematongerwo enyika nebudiriro, vatendai Ruben Bofana, vanoshanda nesangano reNetwork for Social Justice, vange vari parunare kuHarare neStudio 7. Muchirongwa cheve chidiki nasi Taboka Nwe ataura nava Sipo Sibanda, avo vakatanga kambani inodzidzisa mitauro inosanganisira sign language nemimwe muZimbabwe. Iko zvino kambani iyi iri kubatsira vanhu kuti vawane mashoko akakosha nemitauro yavo.
Kuti alaso zvakamirira kuti Applied Language Solutions. So takaitanga iri Applied Language Solutions pataiita zvekungoturikira magwaro nemitauro yakasiyana siyana chete. Patakazofunga kutanga kudzidzisa malanguages anosanganisira iyo ndevele, Shona, sign language nemamwe kano shika iyo 9, ndopa takabva taita sitare kuti alaso from Applied Language Solutions takuita zvekudzidzisa. So alaso it's mainly for kudzidzisa, then Applied Language Solutions tinenge tichiturikira.
Basa iri rekuturikira mitauro yakasiyana siyana muZimbabwe rakakoshera chii?
Zvarakakoshera ndezvekuti izvo rinobetsera kana pane dambudziko rekunzwisisana pakati pemutauri nemuteereri. Panotaugwa mashoko tingati mashoko akakosha munharaunda kana muupenyu hwevanhu, mamwe acho anouya nemitauro isinganzwisiswe nevanhu vanenge vakateerera kana kuti vachifanirwa kubatsirikana nemashoko iwawo. Naizvozvo ndopanopinda vaturikiri ipapo. Saka muchaona kuti tikapa mienzaniso weCovid, panouya COVID, pakauya COVID, vanhu vaida kuziva nezveCovid kuti vawane ruzivo. Ruzivo uru rwanga rwuri mumutauro wechirungu. Naizvozvo pakudiwa vaturikiri vanove ivo vachatsanangura zviri kutaugwa nechirungu kuti zvinzwisisike kushona, kusign language, kundeveli nekune mimwe mitauro yatinayo muZimbabwe.
Chii chakakupai pfungwa dzekutanga kambani inoita basa rekuturikira iri?
Takaona dambudziko riripo munharaunda pamwe chete nemunyika yeZimbabwe. Kana pauya pakunzwisisa mashoko kana kuti dzimwe information dzakakosha muupenyu, vanhu vakawanda vanofurwa nemashoko kana kuti havagone kunzwisisa nekuti mitauro inenge yashandiswa ipapo vanenge vasingagone kuinzwisisa. Isusu ndobasa redu rekubetsera kuti vanhu vave nekunzwisisa.
Pakushandidzana nemakambani akasiyana nevamwe, murikuona basa rekuturikira iri richikosheswa here muZimbabwe?
Tingati ranga risingakosheswe, asi rakutanga kukosheswa, nekuti takuona mukatarisa nyika yedu yeZimbabwe, vanhu vazhinji vakuya kuzotanga mabhizimusi avo havasi vemuZimbabwe. Tine, ndikapa mienzaniso, tine maChina akawanda akuya vachiuya kuzochera zvicherwa zvemuZimbabwe. Naizvozvo vanenge vachida kubetserwa kunzwisisa kana kuti kutaura, so vanenge vachida vaturikire. Tine zvikoro zviri kutanga zvinenge zvichidawo futi vadzidzisi vanodzidzisa mitauro. Ndopa tinopindawo ipapo. Hurumende yakukoshesawo zvekare mitauro yakaita sesign language, yakutanga kukosheswa. Naizvozvo yakutangawo basa rekuturikira rakutangawo kusimukira. So naizvozvo tingati muZimbabwe basa rekuturikira rakutanga kukosheswa. Dambudziko ratichi naro nderekuti kune vamwe vari kufungidzira kuti hazvina basa nekuzvidzidzira, kana kuti vanochiri kutarisira pasi, asi vanhu vakutanga kuvhurika maziso, vakutanga kuona kukosha kwekuturikira nekudzidzira mitauro.
Avo vange vari mukuru weElasso Academy Vasipo Sibanda, vange vari parunare muHarare naTaboka Ncube weStudio 7. Tisati taenda kumberi, regai timbotarisa mashoko atiri kutambira. Bazi rinoona nezvemamiriro ekunze reMeteorological Services Department rinoyambira kuti kuchange kuine mvura zhinji munyika ine mabhanangana kubva nhasi kusvika musi wa3 Mbudzi, kunyanya kumatebeleland south, kuBulawayo, Masvingo neManicaland. Munguva iyi veruzhinji vari kukurudzirwa kuti vachenjere mhepo ine simba, mheni, chimvura mabwe, kudonha kwemiti, matenga nemarara. Vari kukurudzirawo kuti musashandise midziyo yemagetsi panguva inenge iine mipande, sezvo ichigona kurohwa nemheni. Varimi vari kuyambirwawo kuti vatore matano ekuzvidzivirira zvirimwa zvese nezvipfuwo, uye kana zvichibvira vavhare zvirimwa kuti zvisazokanganiswa nechimvura mabwe. Tochienda kuchirongwa chesvondo regarega chamunopiwa naTanonoka Wande, chaanotaura nezvinoitika muchitendero. Tinoda kupa mukana uno kuti tinzwe kuti svondo rino akati rongera zvipi.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu.
Manheru akanaka vateereri, nhasi Reverend Hopes Matonga vanotitsanangurira zvekusawirirana kwatiri kuona pakati penyika yeIsrael nevavakidzani vayo, uye kuti hondo iyi inobata zvechitendero nenzira ipi. Reverend Matonga, nyaya iyi yakakosha zvakadini?
Inobata zvakanyanya zvinhu zverudairo, zvinhu zverutendo rweuKristu, rwechiJudha pamwe chete neIslam. Ndinodaira kuti vateereri vedu vanoziva kuti mareligions aya ari matatu, anonzi maAbrahamic religions, zvichireva kuti mazvinamato zvinotora dzera zvichiti zvakabva pana baba Abraham.
Gaiti jekese kuti zvinamato zvitatu izvi zvakaamira sei. ChiJudha ndicho chakatanga, ndicho dingindira, ndo vanotanga kuva neyatinoti organize the religion. inotanga paneo baba Abraham. Asise chinamato kuti inge inonzi Judaism. Tingati munhu akasimbisa nekutanga kusimudza Judaism sezvaya kuzikanwa nasu uno ndi Moses. Paano tungamira vana veIsraeli kubva muEgypti achipuwa mitemo nekuti pano chizotanga takuva nemadzimambo yakuva state. Kudzamara vakanetswa nemamwe marudzi aivarwisa. Munoziva kuti mubhaibheri munonzi paBhabhironi vakadzingwa munyika yekwavo vakaenda muBhabhironi inova nhasi unoyu ndiyo Iraq. Vachizodzoka zvekare vachienda pasi peuGiriki, maGiriki, Alexander the Great uya. Munoona kuti New Testament inonyorwa nechiGiriki nepamusana pekuti vakatora nguva huru vari pasi peutongi hwechiGiriki. Yozobuda ipapo yova pautongi hwechiRoma. Ndo pamunoona kuti muna AD taakutanga kuverenga kuti 1 taakutanga manje kuchiva nemaKristo nekuti Jesu anozofa around 30 AD. Saka ndo pataakutaura nechiKristo. ChiKristo chinochifamba. Moona kuti tinova nemaKristo ofamba masenchuri anoita matatu. Around 400 AD ndo panozomuka muprofita Muhammad. Muhammad unouya uchida kuti abatanidze chinamato chechiJudha nechiKristo achibuditsa chiri pakati nepakati asi chichinangana nevanhu veArabia kana kuti atinoti maArabs. Saka panhoroondo ndomamirira zvakaita chiJudha ndo chikuru choterwa nechiKristo chozoterwa neIslam. Asi munoda kuona kuti Islam payakazvarwa yakatanga kumanikidza vamwe kuti vagamuchire Islam. Muhammad akatira kuita negotiate nemaJudha. MaJudha akaramba kumujoina. Saka akavarwisa, akavakurira mukaenda munhoroondo yavo. Kune vanonzi the Jews of Quraiza, ma communities iwayo akarwiswa neIslam akakundwa. Uyu Muhammad akatanga kuestablish achiti hakuna imwe religion yavako yava Islam nekuti iye ndiye akuti ndaane chokwadi chinopfuura chokwadi chechiJudha chinopfuura chokwadi chechiKristo. Chakanyanya kumunetsa pachiKristo haana kunzwisisa nyaya yedoctrine rinonzi Trinity rekunzi Mwari munhu mumwe chete vari vatatu at the same time. Saka iroro rakaita kuti asarinzwisise. Saka akafunga kuti maKristo haasi kunamata zvakanaka.
Vateereri, nguva yedu ndiyo yatiperera svondo rino. Ndini Tanonoka Wande ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya apo tichapedzisa nyaya yedu namufundisi Forbes Matonga. Kana muine mibvunzo, tumirai maaudio enyu kuWhatsApp namba dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140. Mosara zvakanaka vateereri.
Tinotenda Tanonoka Wande uye tinoda kupawo kutenda kukuru kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo katinoshandisa muchirongwa chechitendero. Munyaya dzezvemitambo, chikwata cheDynamos chapinda mufinari ye-2023 Chibuku Super Cup panguva imwe cheteyo muSouth Africa muine mhemberero yekutora mukombe weRugby World Cup 2023. Katinzwei zvizhinji kubva kumutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati.
Mumusha weDynamos hamusi kudaidzwa anonzwa. Mushure mekunge chikwata chavo nhasi chapinda mufinari yeChibuku Super Cup nekurova Capes United muNational Sports Stadium. Dimbare yakunda nezvibodzwa 2-0 ndokwedzera pa 2-0 ne 1-0 iyo yavakakunda nayo pamitambo miviri yeleague iyo zvikwata izvi zvakasangana munandare imwe cheteyo. Aka kaveke chipiri Dynamos ichipinda mufinari yemakundano aya zvichitevera muna 2014 apo yakarohwa neHarare City. Mutsigiri weDynamos vaTedious Bunu vanoti Zimbabwe yese iri kufara zvikuru nezvabuda mumutambo uyu.
Haitinozwa kufara ende izvi nyika yese inobva yatofara nemadzimai edu enge anenge asingazvisadza nenyama nhasi anoidya.
Murayiridzi weDimbare Genesis Mangombe anoti ari kufara nekukunda mudhabhi iyo anoti ndiyo yanga iri fainari pachayo yemakundano aya.
Zvinofadza, zvinofadza kuhwina bhora rakafana neiri. It's a derby and also it's a cup game. So we are progressing to the final and in itself ranga riri final bacharo. So zvinoita kuti zvinosimudzira vakomana.
Dynamos yave kusangana neNgezi Platinum Stars mufinari. Ngezi iyo yakarova Black Rhinos 3-0 nezuro uyezve ine nhoroondo yakasimba makundano echibuku Super Cup aya. Ngezi yakatora mukombe uyu muna 2016 uyezve yave kupinda mufinari yayo yechina mushure mekurohwa mufinari muna 2019 na 2021. Asi mutsigiri weDynamos iyo yakapinda mufinari kamwe chete muna 2014 vaNigel Zimunya vanoti pakufamba kwenguva pane chinoitika kekutanga sekutora kweDynamos chibuku Super Cup mwaka uno kwechikwata chavo.
Yes, of course asachambotora mukombe wechibuku Cup, but ukada kutarisa chinhu chega chega chine mavambo kubva pana kochi wedanoti Genesis tinoti zvinhu zvega zvega zvine pazvakaita sei pazvakatangira.
VePremier Soccer League vakazivisa kuti fainari yemakundana aya iriko musi wa 3 zvita Baobab Stadium. Ngezi neDynamos dziri kurwisana zvekare kutora mukombe weCastle Lager Premier Soccer League. Chikwata chinotora mukombe wechibuku Super Cup uyu chinowana mari inoita iyo zviuru makumi manomwe nezvishanu zvemadhora emari yekuAmerica. Pamusoro pezvo chinowana tikiti rekumirira nyika makundano anotevera eCAF Confederation Cup. Zvichakadaro muSouth Africa mune mufaro mushure mekunge chikwata chavo chakatora mukombe we-2023 World Rugby Cup varova New Zealand 12-11 nezuro. Mufaro uyu wawedzerwa noSouth Africa ndiyo yaita chikwata chekutanga pasi rino kutora mukombe uyu kanokwana kana mushure mekumbosimudza muna 1995, 2017 na 2019. NeMuzimbabwe vanotevera mutambo uyu vari murufaro vachiti zvaitwa nemaSpringboks zvinobatsira kusimudzira mutambo weragby muAfrica. Captain wechikwata chenyika chemaRugby Sevens Kudzai Mashawi anoti zvaitwa neSouth Africa zvinokurudzira dzimwe nyika kuti dziwedzere mwando mumatambiro adzo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Noti makorokoto kuchikwata chema Springboks nekusimudza mukombe uyo kechina. Sezvo nguva yedu yapera, titarisei misoro yenhau dzedu dzanhasi. Zviuru zvevanhu muGaza zvakapaza matura anochengeterwa chikafu nezvimwe zvakakosha nezuro usiku vachitsvaga kuzvibatsira. Musangano weNational People's Conference wechikamu maviri weZanu PF uchangobva kupera wakatara danho rekugadzirisa kudyidzana kweZimbabwe neEuropean Union. Asi nyanzvi dzezvematongero wenyika dzinoti izvi zviroto, hakuna chinobuda. Totarisazve kuti mutambo weRugby uchazodzoka zvakare mugore kusure kwemakore mana kubva pari zvino. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tosangana zvakare mangwana mangwanani. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muina Standekile Mhlanga achikupai chirongwa cheIsiNdebele.
Kwa kuhisika tisenda baku VOA Ndebele.